Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 6 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yopachikwata cheCitizens Coalition for Change inotungamirwa naWalsh Mencube mari inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Barobson Chere, votaura nezvekuitwa kapfira mberi kwavakaitwa vari muusungwa. Ave makore mashanu kubva zvashaya vaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe, avakashaya asi munyika muine gakava kuti pane zvashanduka here. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri webhinga noti mudare reparamende vari nhengo yechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kufanotungamirwa navajameson timber vaprince dubeko sivanda vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi vadubeko sivanda vanzi vabhadhare madhora mazana matatu ekuamerica nedare repamusoro rehigh court mushure mekusungwa musi wa18 nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga pamberi pemusangano wesadic waiitirwa muHarare munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere avakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori vanoti vakanyanya kurohwa sezvo vairamba kuita zvimwe zvavainzi vaite kusanganisira kuti vadaidzire kuti pamberi nebato rezano PF vachitorwa mavhidhiyo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vaitwa kafira mberi vanofanirwa kumhangara nyaya idzi
munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General
vachere vakapambwa nekusungwa nevamwe vanoti muzvare namatai kwekweza Kanzura Samuel Gwenzi navavhusumuzi moyo mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vachere
nomusi wa 31 July apo taenda kuVictoria Falls kwaiva nemusangano wephilanthropy tivatava mundege tiri panhandare yeRobert International Airport mundege makawanikwa muchapinda vanhu vanokwana 6 vana ava havana kukwanisa kutaura kuti ndanani asi vakakwanisa kuita kuti mbunikidza kuburika mundege
makaendeswa kupi chaizvo
wakatipinza mune domestic terminal tapinda mudomestic terminal umomo takaiswa mune imwe rumu yanga ine dima zvikuru rumu iyi yakaseparetwa negomba rinova rakati dikei zvinodarika ma 3 meters tiri mukati umomomo vakaidaidza mumwe nemumwe kupinda murumu iyoyo inini ndakavanzwa ndichapedzisira kupinda murumu iyoyo ndapinda murumu umomo ndakatanga kubvunzwa mibvunzo varume vakauya vanga va 15 vakapinda murumu imomo vachindibvunza mibvunzo yakasiyana siyana pamwe chete paunoda kuti upindure wobva vakurohwa saka ndakawanikwa ndicharohwa nesimbi simbi dziya dzakafanana nedzinoiswa pamahwindo atinoti mabagula bars aya wakandisunga nengetani waindirohwa nesimbi nemapuranga pamwe nekundikika nezvibhakera
tiri kuona kuti pane vanga vasungwa vacho imi ndimi mainyanya kurohwa chii chaizvo chavaida kubva kwamuri
Ini wainyanya undiruwa sokwa kwa chiti ini ndino nyanyo taurisa kunyanya pande penyurundi chizi yose mura irida ufane kudaro muno ufana kula mbawa kanyalara pamwene kundi mbunyikiza kutindinge ndi chita maslogan ndi wachinditora mavideo saka ndaka wanika ndi chazira mbazo kundi dite maslogan ndi pambirine zani pifu nchitora mavideo pamwene kundi aniloka phone yako isha password ye phone yako ndaka zira mbazo fezi saka ndo zimwezo zinu saka ita kutindi nyanyoro
wa kwa waiti kudi inezo msangano wa maienda kuno pinda ku Victoria Falls
ki msangano wa mruko naenda ndewe uye msangano uyu tunofungira kuti pamwe une chekuita neku disturb Sadiq Summit ihanga iripo masondo anotera achone vakandirova kusvika mushure mekunge ndasenda ndakazomuka ndaka ndichibirwa mvura ndakavharwa kumesho nejira ndivaindibira mvura nebucket wandi ndapetura kudaro ndipo hapo wakazonditi ndichinje nhumbi dzananda kapfeka vachitora munhumbi mubackground aiwa ndinaro raiwa nembatya dzangu dzataa dzinopfeka kuvic falls wakanditi ndidzore mafuta vachitira kuti vange vachi kuti vasaone kuti ndarohwa sezvo hembe dzananda ndakapfeka dzanga dzabharuka mwiri wese vazara ropa wakandigera bvudzi rangu randoti rafurana ndinaro
Vaka kugera inei
nebanga vachiita rimwe racho rekudzupura nemaoko kwaga zvakatanga kuma 1 dzemasikati kusvika kuma 8 dzemanheru apo vakazondikanda mumaoko emapurisa mapurisa akazotitora akaenda nesu kuHarare Central
maipomerwa mhosva yei apa
takazowanikwa takupomerwa mhosva inonzi disorderly conduct yainzi takanga tichinge taprotesta kukoti pakanga papinda vatimba nevamwe vati kufi vakasungwa izvo zvinova musi wacho wakaitwa koti yacho tanga tichitomboriko
vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe varobson chere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Hurumende nhasi yazivisa kuti mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change gore rino achapiwa mamiriyoni makumi manomwe emadhora ari emazigi pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act asi hurumende haisi kunyatsobuda pachena kuti iri kupa chikwata chipi chebato reCCC mari iyi inobva kuhurumende ichipiwa mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana kana kudarika musarudzo Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso muGovernment Gazette, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vati ZANU-PF ichawana mari inodarika mamiriyoni makumana nemanomwe kana kuti 47.8 million mushure mekuwana zvikamu makumi matanhatu nechidimbu kubva muzana musarudzo dza 2023. Ukuwo CCC ichawana maziga anodarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22.1 million mushure mekuwana zvikamu makumi matatu nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 31.5%. Studio 7 payabata vaZiyambi varamba kutaura kuti vachapa chikwata chipi cheCCC sezvo paine zvikwata zvitatu vaZiyambi vati vanoziva bato rimwe chete vakati ndiro richapiwa mari asi mapato ose matatu akaendesa mapepa asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari ichaenda kune vari kuzviti munyori mukuru weCCC vasengezo chavangu vachavangu vaudza Studio 7 kuti chakakosha ndechekuti bato reCCC richawana mari uye ichabatsira pakusimbisa musangano
hazvina basa kuti ndeani anowana mari tikosi tese CCC
mutauri wechikwata cheCCC chinotungamirirwa navajameson timber vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo kuti vachapiwawo mari iyi
CCC mutungamiri waro anozikanwa ariye ndiyakakwikwidza nema MPs nema councillors aro kana vari chizopiwa umwe munhu zvinenge zvekutotyora mutemo nezveumbavha zvisinei nekuteedzera zviri mubumbiro remutemo
vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati kushandiswa kwemari iyi hakuna kujeka uye ingadai ichishandiswa kuvaka migwagwa zvikoro nezvipatara Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF Vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti harisi dambudziko kuti mari ichashandiswa sei.
Mari idzi zvakanyanya kukosha kuti dzisabve from a taxpayers, ende kana dzikatadza kubva kuma taxpayers dzakufanwa kunge dzichibva kupidza, kufanwa kunge dzichibva kune vanhu vanenge vakasunungukawo zvavo kuti vange vachipawo mari kumapato avanosapota avanofarira.
Kunyange hazvo mapato achapiwa mari iyi ari kufara kuti ichavandudza mashandiro avo. Vanongora zvizva matongerwo enyika vaStanford Nyatsanza vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti mari iyi ngaiongororwe mashandiro ayo.
Tarisiro yedu kuti panopera gore panobuda Auditor General's report paya toonawo audit iri specific to the use of this money nema political parties.
Zvichitevera chiziviso chanhasi chasara kuti bazi rezvemari richiburitsa mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nhasi ave makore mashanu kubva zvashaya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vamwe vana vaZimbabwe vachiti zvinhu zviri kutonyanya kuoma pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa, avakapinda pachigaro muna 2017 mushure mekubviswa kwava Mugabe pachigaro nemauto. Vari kuchema kuti zvinhu zvanyanya kuoma, vari kupomera hurumende yava Mnangagwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekunyaradza vanopikisa hurumende kuburikidza nekuvakanda kumajeri. Asi vanotsigira hurumende yava Mugabe vanoramba zvipomerwa izvi vachiti ndinodzokorora, asi vanotsigira hurumende yava Mnangagwa vanoramba zvipomerwa izvi vachiti hurumende yaita zvikuru kwazvo mukati memakore mashanu ayapinda. VaMugabe vakashaya musi wa 6 Gunyana 2019 kuSingapore. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya.
Chiripote chokuti vakapinda vaMnangagwa vakataura kuti vachagadzirudza yaikanganisiwa navaMugabe, chida kuti deno vaMnangagwa vakanyora zvese zvaikanganisiwa navaMugabe vakangoita opposite vachigadzirudza paidi pasina dambudziko. Asi onaiko zvino vanorwira kodzero dzevanhu vakunyanya kusungwa, mamiriro akaita upfumi hwenyika pakafa vaMugabe Harare yaifambika iko zvino haichafambiki, makomba muzhira awanda, magetsi ari kunyanya kuenda, izvi kuchinja kwemari, mashandisirwo emari pakaenda vaMugabe kwakuna maagribond iko zvino kwaana mavhigi acho hapana zvaari kuita. Saka kunyatsotarisa kuona kuti chii chaicho chanyatsogadziridzwa navaMnangagwa, zviri kushayikwa mina.
Vamwe vanoti afanaka, musi here maakuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka nokuti havachisipo?
Aiwa, isisi hatina kuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka, zvinhu zvakatoshata. Infact vaMugabe ndo vakasiya yatingati muchirungu legacy kana zvinoroondo yeutsinye neurombo huri muZimbabwe, ndo vakatanga nazvo. Nokuti vaMnangagwa kahanditi vakanga vachitonga vana Mugabe makore akawanda, saka isusu hatisi kuti vaMugabe vakanga vachinatso, tiri kuti mataurirwo akaitwa navaMnangagwa uchiandikapinda muutongi handitiwo vakatiwo vanoperera vanhu, the voice of the people is the voice of God. Saka iko zvino izvi racho ragod racho handisi kana kutomboriona, zvichireva kuti machinjiro ari kuti hazvinhu compare haasiyo akanga akatidzwa navaMnangagwa.
Munofunga here kuti vaMnangagwa vangadai vabva vagadzirisa mhosho dzakasiya dzaiswa navaMugabe mumakore ese avanga vatonga aida kusvika makumi mana?
Awo yemubvunzo wakanaka, nokuti ivo pavakatora chigaro vakatora chigaro vachiti within 100 days, kana kuti pavainyatsotsvaga rutsigirwa kikampeni ndo vaitotaura vega vachiti ichagadzirisa zvinhu zvese munguva yandinenge ndichitonga. Saka kugadzirisa upfumi hwenyika munini nazvide makore makumi masere, iwo makore mashanu avakatonga iwawawo aide pakuratidza kuti pane kusimukira kuri kuita zvimwe zvinhu.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro gumi nevanomwe vafa pa Hillside and Arusha Primary mudunhu renyeri kuKenya apo moto watanga kubvira usiku ivo vakarara. Vamwe vana gumi nevatatu vakuvara zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vati nyaya iyi inyaya inorwadza zvachose, vakati vakonzera moto uyu vacharangwa zvakaomarara. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nasi vasangana muGermany nenyika makumi mashanu dziri kubatsira nyika yavo muhondo neRussia. America inoti ichapa Ukraine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 million. Kurikotara zvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vanoti musangano uyu uri kuuya panguva yakaoma Ukraine apo iri kurwisana zvakasimba neRussia uye kurwisana kuchenderera mberi mudunhu reDonbas nemamwe matunhu. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Apo ari kuenderera mberi nehondo yake iri kunze kwemutemo uye yehutsinye, mutungamiri weRussia Vladimir Putin anga achiramba achirwisa vanhuwo zvavo muUkraine kunyanya vana vadiki. Imwe yemhosva dzakanyanya kuipisisa dzakaparwa neRussia kuvanhu vemuUkraine kupambwa nekuendeswa kwezviuru nezviuru zvevana kuRussia mumatunhu akatorwa neRussia nekuBelarus zvisina mvumo yevabereki vavo. Ava vana vane vabereki vakaurayiwa mukurwiswa kana kusungwa nemapurisa mumatunhu ari pasi peRussia, vana vakaparadzaniswa nevabereki vavo munzvimbo dzine hondo. Vamwe vakapambwa kubva mumasangano ari pasi pehurumende yeUkraine mumatunhu akapindwa neRussia ndo vakaendeswa kunzvimbo idzi. Vamwe vakaendeswa kumakamba ezvirongwa zvekudzidza munguva yechirimo kana kuti summer camps nevabereki vavo vaifunga kuti nzvimbo idzi dzakachengetedzeka asi havana kuzoona vana vavo zvakare. Vana vakapambwa ava vari kudzidziswa zvidzidzo zvine chinangwa chekusimudzira Russia kana kuti propaganda, kukanganiswa mafungiro avo uye nekupiwa zvidzidzo zvechiuto. Vari kudzidziswa pfungwa yekuda Russia kunyangwe vari kuzadzwa nemashoko ekunyepa akanangana nekuti varase nhoroondo, tsika nemutauro zveUkraine. Muna kurume 2023, mushure mekutara kuti kupambwa kwevana vekuUkraine kunokodzera kuve mhosva dzehondo, mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nekuponda, dare reInternational Criminal Court rakabudisa magwaro ekusunga mutungamiri weRussia Vladimir Putin naamai Maria Lvova-Belova, komishina anoona nezvekodzero dzevana muRussia. Chirimo chapfuura, America yakaisa pazvirango makambani maviri eRussia nevanhuwo zvavo gumi nemumwe nekuve nechekuita kwavo nekuendeswa kwevana vekuUkraine kumakamba ekudzidziswa kuti vade Russia. Uye musi wanyamavhuvhu 24 gore rino, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaisa pazvirango sangano reMovement of the First rinotungamirwa neRussia riri sangano revechidiki nevatungamiri varo vatatu nekuve nechekuita nekuedza kumanikidzira kudzidziswa zvakare kwevana vemuUkraine. Movement of the First rakaumbwa naVladimir Putin muna zvita 2022 kuburikidza nezvirongwa zvaro zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo yekutevedzera hondo pamwe nekudzidza kugadzirira zvikwanisiro zvemuhondo. Sangano iri riri kudzidzisa zvakare vana vekuUkraine kusanganisira avo vakaendeswa kuRussia zviri kunze kwemutemo. Vana ndo remangwana uye nyika inorasikirwa nevana vayo haina remangwana. Vladimir Putin anozviziva izvi. kuburikidza nekudzima ruzivo rwenhoroondo netsika zveUkraine kubva mupfungwa dzevana vayo. Putin ane tarisiro yekuumba pasva remangwana rayo kuti rifanane nenhoroondo yake yakapombonyoka uye kushata. Haafanirwe kubvumizwa kuita izvozvo. Hurumende yeAmerica icharamba ichitsigira Ukraine apo inenge ichidzivirira rusununguko rwayo nevana vayo kubva kuchisimba cheRussia. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neRussia kuvana vemuUkraine. Munhau dzemitambo. Mumutambo wenhabvu weAfrica Cup of Nations watambirwa kuMandela Stadium kuKampala kuUganda, Zimbabwe yaita mangange 0-0 neKenya. Zvichakadaro, mushure mekukwikwidza zvine mutsindo mumakwikwi e2024 Olympics akaitwa kuFrance mwedzi wapera, mumhanyi wemijaho ye200m wekuZimbabwe Tapiwa Nashemakarau apiwa riremekedzo rukuru kwazvo kubva kuguta reHobbs mudunhu reNew Mexico, uko meya veguta iri vaSam Cobb nechipiri vakazivisa nezvekutarwa kwemusi wa3 Gunyana sezuva reTapiwa Nashemakarau Day. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naMakarau.
Tiri kunzwa kufara chaizvo nekuti zvinhu zvananga zvisina kutarisira. Asi ndinongopa mbiri nerukudzo kuna Mwari nekuti ndivo vakaita kuti zvinhu izvi zviitike, asi tiri kunzwa kufara.
Ungatiisanangurirwo kuti rwendo rwako rwekumaolympics rwakafamba sei?
Rwendo rwangu rwekumaolympics rwakafamba zvakanaka, rwakafamba zvandange ndakatarisira. Ndinongotenda Mwari nekuti ndivangu ari mutungamirira pana zvose. Ndakatungamidza Mwari pakutanga pazvinhu zvose zvandakaita kumaolympics. Ndakafara nekuti tungamidza kwandakaita Mwari kwandipa maresults akanaka. Asi ndirikunzwa kufara, zvanga zvinoreruka, asi Mwari vakapindira, Mwari vakatipa maresults akanaka. Tikamirira nyika yedu yeZimbabwe mune zvakanaka. Nini nemwoyo wangu makanaka ichicharamba. Tikamirira nyika yedu mune zvakanaka. Anotaura vaitaura zvavo, asi hatina kuda kuzviteerera nekuti isusu taiziva zvatatainge tafambira maolympics. Saka ndinongotenda Mwari nekundigonesa kwavakaita, nekundipa simba kundibvisa kubva paspas kundiisa kumusoro.
Wakatambirwa sei pawakadzoka kubva kumaolympics ekuParis?
Pandakabva kumaolympics ndakadzokera kuchikoro kwanaimbove ndiri, kunonzi kuNew Mexico Junior College. Ndakasvika ndakamirirwa nemateammates angu nemamwe macoaches emasports. Vakanditambira zvakanaka chaizvo, ndikaitwa interview, ndatengerwa dinner, ndikaitwa zvakawanda. Vakafarawo neperformance yangu, vakandiendesawo out, vakanditirawo zvinhu zvakawanda ndeikoko. Zvandisina mboitirwa nenyika yangu, asi ndinongotenda Mwari nekuti Mwari vakandiisa munzvimbo iyoyo and handiri nhasi ndiMwari.
Uyo anga ari mumhanyi wemujaho we200m Tapiwa Nashemakarau achitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 ari kuHobbs mudunhu reNew Mexico muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 mhani hama dzangu, ndinokumbirawo mumbotibvunzirawo vanhu vakaita saponyati uyo wemapurisa nauyo vanoti Rosavaro oro ane here umwomo mbotaura naye weZanupf, vanoti vanhu ava vari kusungwa vari kupara mhosva, ende mhosva dzavanonzi vanopara dzinowanikwa dzichiwanikwa dzichionekwa mumafoni nokunzi vari kutaura kutsutsuzera violence zvokunetsana mukurarama. Asi ndinokumbira kuziva kuti uya murume wokumbotaura nyaya yekuti chamisa pasi naye, kana ndichiti chamisa pasi naye anofanirwa kufa, ichiri kuferifeiwa nyaya yacho here nanhasi?
Ndine goko regokwe. Tiri kunzwa makuhwa ekuti Blue Movement inenge yavapa chinhanho chepamusoro. Ndo zvazvinoita makuhwa anofamba. Asi chikuru chatongoda kuziva ndechekuti yakasiyanei neCCC. Musiyano wandongoona inowandogona kuona ndeyekungoti haina sengeso chavamo. Yakasiyanei neCCC, ichagadzirisa zvipi? Zviya zvatakaudzirwa kuti by June next year pane paitika rerun, hazvina wakapindura. Kuda chimwe chichazosiyana ndechekuti kudai inenge ine ma structures ne constitution ameno.
Ini changa ndichikumbira hawo nehurumende iri kutonga kana kuna baba vamunangagwa ngavati vakirewo magrounds. Zvinonyadzisa nyika yakafanana neZimbabwe nyika inopfumiswa kuti tinonotambira bhora kune dzimwe nyika. Tinoziva kumobiraiza vanhu chinhu chidiki diki. Kugadzira magraund ikoko kunoita kuti vanhu vakufariri. Ehungu vakagadzira pariamendi takazviona. Rodhi dziri kugadzirwa pashomani pashoma asi magraundsi ngaagadzirwe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Muchikamu chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zisininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki anoridza ngoma kana kuti madrum Primo Dzuwa anoimba nechikwata cheCFI Praise and Worship Team chiri muno muAmerica.
Christian Fellowship International is an industry conference, so I'm the drummer.
Munorwana drums.
Yes.
Dosaka Dokunoso Bama Juduchao.
Juduchao, my nickname.
Makashi Tanga says a Gurama drums.
That's it's a long story. Started when I was 3 years old, you know, playing goma, you know, that's traditional.
Kunoku Munogarakupi.
No, Pennsylvania, Philadelphia.
Mm-hmm. Munenge muchirova muri koko futere kana kuti nemakuitawo zvine zvakawanda.
So during the week we'll be doing something, doing work, riot drive, chofera, chofera.
Alright.
Weekend, that's when we go to the music. Yeah, yakatanga 2 years, story, series and changes.
Alright.
So like, in Ngoma.
Sakai kuzinezi pamuchiri kuramba muri magitara pamuri kurova kuchechi chete here kana kuti makurova kwese kwese.
Yeah, most of the time the church kana tikawanawo kwatiri kudiwawo siri muchechi kuchato.
Vamwe vaimbi vamakashandawo navo kubva kumashure kusvika nhasi ndivanaani timboteera nhoroondo yenyu?
2003 ndaishanda naMechanic Manyiruke. Ndikashanda nemamwe makore akazoteera, ndikashanda naBetan Basina wapo, ndikashanda naMathias nefungisai zvakava pana mashara Caroline Chiwenga vakawanda, ndikashanda nemamisi zvakawanda.
Vechidiki vari kumusha vari muno vari kwakasiyana siyana, mungavapiwo mashoko api ekuvakurudzira vanoda kuramba vachiitawo zvamunoita imi zvekuridza ridza izvo?
Chandakuaudza ndechekuti vanofanira kuramba vakatarisa kwada kuenda. Hapana kuluza mwoyo, kupera chido nesikiu yavo. Ramba uchingoda kuwedzera kuenda kumberi kwawasvika pamusoro.
Vanoda kukudaidzaiwo kuti muzombovaroera vanokuwanai?
Chasvika ndechekuti tati chiri kuumba kana chakaumbika. Soon tinenge taane website and social media platforms anotwana.
So it was a Friday nasi tombonzwa chikwata cheCFI Praise and Worship. Primo ari pamadrums achirova ngoma. Mazwa hurukuru yaitwa naPrimo Dzuwa anoridza ngoma nechikwata cheCFI Praise and Worship Team muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Pane zvashanduka here zvamuri kuona? Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standicle Musanga.